Kare sa tangati chimba nziyo zedu asi izo dzinziyo idzi dzaiva dzinotifadza fani kana tichinge tichifara zvedu tiri toga kusati kwauya ivo vaya vakomana vaya vatsvuku vaya asi iko zvino tineimba tichidaiwo
chavakuramba Mukuru nemanza une gandia Musoma ngwingwinda vamudanevo chavakuramba chinondonofa Musuko chavakuramba Rega indife batira kafa Ndikafa zangu ndinosiyei Ndinosiyei ise ndino mwana chavakuramba chavakuramba Ndende musango zvinondonofa Kwaziwa emavhemiri ndanga Masiya variyo vakadodini Variyo zava vanonzwa mezo chavakuramba Saka ndikoneso kubereka chavakuramba Regai ndife vatira kafa Ndikafa zangu ndinosiyei Kwaziwa mabhemiri ndanga Masiya variyo vakadodini Variyo zava vanonzwa mezo chavakuramba Ndende musango zvinondonofa Kuna varoni vanorayira Mwana wamai mwana wa baba chinondonofa chavakuramba ndende musango chinondonofa